amaidhi hatisi mtetwa au wangawa chitungamira magweta ava skala waisa chikumbiro ichi kune mtongiwe dare remasingo wagara inetuma wadze wachiti wachichisi waka doma mosa isiriyo panyaya ii yekuti wanoda kubisa urumende nechisimba iyo wakati wanoda kubisa mtungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa gorela 2023 sati rasika mai mtetwa wati mosa ii haisiriyo nekuti kubisa wa Mnangagwa pachigaro hakusi kubisa urumende sezo wa Mnangagwa wari woga wasiri urumende munyori weze mtemo MTC uye vari gweta wa Innocent Gonezerati chikumbiro cha iswa ichi chikapuwa mtongo ni mtongi wedare muswa 14 kukazi gorerino
kuti sama gweta chitunga miriwa na mai diatisi mtetwa anuwa lichi kanzo wedu makaita ino exception pachirungu kutote apana nyaya kutisaka nyorgu wane wachuchisi ziri mchajiti chero cha achiri chokwadi azviburitsi kuti pane mhosva inenge yakaparwa havasiri munhu akapara mhosva vasikala munhu anoita zvamatongerwo enyika zvavanga vachitaura zvinenge zvakanangana nezvematongerwo enyika pamutemo zvinobvumidzwa kutaura kuti bvisai mutungamiri anenge achitonga nehubindi njoga pamutemo zvinobvumidzwa kuita zvakaita sanga vana impeachment nezvimwe zvakadaro saka exception yaitwa mudare ndeyekuti hapana nyaya saka vasikala vakati vanzi vapupure kuti vataure kana vafakazi vataure chakumbira kudare kuti nyaya ngairaswe pasina kutombopinda kuti vafakazi vataure
vachitaurawo padare apa rimwe gweta uye vari mumwe wevatedzeri vemutungamiri weMDC vatendai biti vati kana mutongi akatendera chikumbiro chavo nyaya inenge yapera asi chikaramba kutongwa kwenyaya iyi kunoenderera mberi
vasikala vakachajwa nemhosva yekunzi vatyora section 22 yecriminal codification act section inotaura kuti iwe ukataura kana kuti ukada kushanda nevamwe kuti ubvise hurumende unobatwa nemutemo unewochengerwa 20 years Mnangagwa asiri hurumende saka mnakala hafana kuchajwa nenyaya yekunzi ada kubvisa hurumende nekuti kuti Mnangagwa abve asi zviri zvakafanana nekuti hurumende ngaibve saka pachirungu inonzi exception technical point saka technical point ichanzwikwa judge achanyora musi wa 14 February 2020
vabiti vati chikamu 22 checriminal law codification act chakanzi vasikala vakatyora chakashandiswa zvisizvo nekuti zvakataurwa navasikala kumanda dzaka kubhikita gore rapera hazvienderani nemhosva yavari kupomerwa magweta anoti vasikala semunhu wezvematongerwo enyika ari nhengo yeparamende anobvumirwa nemutemo kubvisa vamunangagwa pachigaro asi vachitevedzera bumbiro remutemo asi vachisizvo vapikisa chikumbiro chemagweta avasikala vachiti vaida kubvisa vamunangagwa pachigaro nechisimba zvichakadaro vatsigiri veMDC vasora vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa ayo anga achivadzinga padare iri vatsigiri vakawanda ava vanga vachiti vauya kudare kuzopa mutsigiro kune mutevedzeri wasachigaro wavo zvekuti vasadza imba inotengerwa mhosva zvekupfachukira mutauriri weMDC vadaniel molokele vasoropodza mapurisa ayo anga akapakatira zvombo uye ane motikari inodira mvura ine unyo hunovava
zvabuda pachena kuti honorable job color hasi criminal but munhu wevanhu saka vanhu vauya nhasi nekuzara kumasungo vari kuratidzira kuti nyaya yekuendesa vasikala kumatare haisi nyore nyaya iri saka seMDC tiri kutsigira vahonorable sikala ndo zvimwe zvinonetsa munyika yedu yezimbabwe kuti vanhu havachatendegwe kutomira mumugwagwa because kune dzimwe nyika munotogadziriswa nemapurisa acho kuti garai apa mugare muite oda mapurisa varitodzinganira vanhu vauya kunosapota honorable sikala ndiyo dhemokrasi yacho saka hatina kuzvifarira zvachose izvozvo
munyori anoona nezvegwara remusangano mubazi reHDD muMDC vagoti tiri kuraone vanga vari vamwe vangachidzingirwa nemapurisa vati mapurisa ari kutyora kodzero dzavo
kutanga isusu tichidikira very clear kuti isusu tiri kodzero dzedu dzatinopuwa nebombero remutemo wezimbabwe kodzero dzekungana patinoda korodzero dzekusapota watinoda so zvataura chaa mapurisa zvekuti dzingirira remamboma navhatarisiti isusu tichidikira MDC tinoti isusu we are not going to bow down. Atizobugamira tinoondera maoko atizingirira nisine nguva. We will resist. Ndona maona zvazviitika apo. Isu ndati very clear kuti aiwa isine kodzero dzedu. Ini ndichazvakuita sebato renyu handisine kodzero yedu. So but we need to be condemned actually emapurisa which is partisan. Mapurisa aiita kuti mapurisa ebato rezanu PF haasi mapurisa anosevha zvinhu zvemazimbabwe. We need to expect police to be political. Police inosevha maindiesa ana zimbabwe.
Izvi zvatsinirwa nemumwe wevechidiki muzvare alaika time avo vati vange vauya zvitsigira mumwe wavo murunyararo
sevechidiki tinoona zvokuti zvakaitwa nemapurisa hazvina kunaka bhozi tisu hatinambokonzeresa violence ivo ndivanga vari kuda kutanga kutokonzeresa kuti tiite ruzha bhozi vanga vari kuuya kuda kutidzingirira kutidzivirira kuti tidi tive nemufaro wedu isu tatangouyawo hedu kuzovaonana navp vedu tichivepesana navo navo sevechidiki
mutauriri wemapurisa munyika yose assistant commissioner paul nyati vaudza studio 7 parunhare kuti havazivi nezvenyaya yekudzingwa kwevanhu padare nemapurisa asi vachiti vatotanga kuzvinzwa nesu patavabvunza nezvayo mutongi wedare vamawadze vati vanoda mazuva akawanda kuti vanzvere chikumbiro chaitwa namai mutetwa nevamwe vavo chekuti vasikala varasirwe nyaya iyi vachiti vanozopa mutongo wavo musi wa14 mwedzi uno ndakamirira studio 7 masvingo ndini godfrey mutimba